mai machinga simba dzavo hadzina kuparadzwa nani. Information yatinayo ndeyekuti vakazvipisira dzimba dzavo na 2008 vachida kujustifya kuti mwana wavo aite candidate yo MP kubva vanyarara pesa from 2008 vati makore mangani hurumende yanga iriko inonzi inclusive government yanga ine organ of national healing neurongo hwakasiyana-siyana. Foma prime minister vari muofisi havana kuenda ikoko kuofisi kwafoma prime minister nokuti vatsvangirai ndipasi reiwo imba yangu yakadai. Vakagara vakanyarara for 6 years vakamirira vatsvangirai vabuda muofisi ndokuzovatishuyai muone kuti ndakaparadzirwa 6 years down the line. Pandira havagone kuuya because inini ndinoziva chokwadi.
Tinonzwa kuti havasimai machinga chete honorable mudarikwa vakapisirwa dzimba kana kuti vane musha yakaparadzwa munguva yemhirizhonga. Zvii zvamuri kuitawo kune vamwe ava?
Organ yenational healing yakanga iriko yakaita zvirongwa nezvirongwa zvainge zviri mapato matatu anga akaumba inclusive government vakatenderera vachibatsirana nevanhu ivava munyaya dzekuona kuti zvingagadzirisisei.
Zvii zvirongwawo zviri kuitwa zvekupodza maronda nekuti vanhu vanga vachigarisana?
Hazvirongwa zvekupodza maronda zvitorike zvakaitika zvakatowanda vanhu vakadotera kuzumba. Inini ndiri MP akasarudzwa nevanhu vese iye anai machinga vakandidaidza ndinovatambira semwana wouzumba. Kana ndaa MP ndabuda kubva kuti ndiri MP wevanhu vezanupf ndinomirira nevanhu ivavanhu vane pfungwa dzokuti tiniro MDC.